Kupesana uku kwakabuda pachena nezuro apo gurukota rezvemitemo vazeyambe zeyambi vakati ZANU-PF inofanirwa kutevedzera mitemo yeCOVID-19 yekusasangana iyo yakagadzikwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga. Vachitaura pamusangano wavakaita nezuro nevakuru vemapazi ehurumende pamwe nevamiriri vematunhu muparamende nezuro muchinoi, vazeyambe vakati bato reZANU-PF harifanirwe kutyora mitemo yekusangana sezvo pasina munhu kana bato riri pamusoro pemitemo yenyika. Vazeyambe vakataura mashoko aya mushure mekunge vabvunzwa nemumiriri weNorton muparamende vatemba muliswa kuti sei nhengo dzebato reZANU-PF mumatunhu madiki vari kuenderera mberi nekusarudza utungamiri vachityora mitemo yekusaungana pamwe nekusapfeka mamaski.
Chechitatu chipo direct ZANU-PF iri kuita restructuring iye zvinezvi vari kugadzira madistricts avo kasi vari kuungana. Ende kuungana kwavo handinei nako nekuti musangano uri kuitwa zvayo, asi ndine dambudziko rekuti vabva kunoungana vakupinda mudzimba mune vanhu vakasiyana siyana. ZANU-PF isina kutaura kuti restructuring yavo vaimisa. Saka izvo ndizvo zvandinenge ndichida kudiyazoziva, nekuti hatidi mutemo unoti kune vamwe unoshanda, kune vamwe haushandi nezvakadaro. Hatidi selective application of the law.
Asi vakafanobata chigaro chasachigaro veZANU-PF mudunhu reMashonaland West vaAbia Mujeri vati havasi kuunganidza vanhu sezviri kufunga vamwe vanhu sezvo vakatopedza kusarudza utungamiri hwemasero nemumabhuranchi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti ZANU-PF yakadaidzira kuti matunhu ayo aite urongwa hwemadistrict coordinating committees, uye bato iri riri kuita misangano yaro munguva yelockdown panguva iyo hurumende yakarambidza kuungana kweva. Nyanzvi inoona nezvematongerwo enyika uye vari mukuru weplatform for youth and the community development vaClarissa Maduku vanoti pave nekudhonzerana pakati penhengo dzebato reZANU-PF dziri muhurumende nedzisiri muhurumende, vakaita semukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaObert Mpofu pamwe nevakafanobata chigaro chemurongi wemisangano muZANU-PF vaPatrick Chinamasa. VaMaduku vanoti izvi zvinonyanya kuoneka apo vaMupofu vakazivisa kuti kupwanywa kwezvivakwa kumbomiswa. VaMaduku vanoti izvi zvinoratidza kuti mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa havana simba rinodarika bato.
Musangano weZANU-PF wagara uine pfungwa dzekuti ndiwo unofanira kunge uchitungamirira. Tinoona kuti matambudziko avanga vachiona nguva yavamugabe nderi simba rehurumende, ranga riri simba ranga rauna president kana zvinhu zvisanga zviitika. Satoona kuti mugore ra2017 paitika nyaya yekutorera mugabe nasimba musecond republic, musangano weZANU-PF waakuda kuti simba ringe riri kubato. Kana munhu achienda kuhurumende kunotungamira sapresidendi kana kuti kugovernment, vanenge vachipikwa masimba nedirection yatingati policy direction from their party. Izvi havisi kushamisika, ndo zvaakuitika pari zvino. Mukaona bato rakaendesa unyanzvi hwaro kana kuti vese vatingati ndiwo makosikosi acho vane masimba, zvavakaya mwoyo vapatrick Chinamasa vasimba rachemupengegwi vaObert Mpofu ndo vaakuswera vari kubato vachiumbiridza masimba vanoda kuti vange vachishandisa kuzotonga. Vanonzwisisa kuti kana bato reZANU-PF richinge rasimba ndo rinogadzira mapolicies zvekuti vaMnangagwa simba ravanenge vaanaro ratisiyanei.
Izvi zvatsigirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya, avo vanoti bato reZANU-PF ndiro rinotaurira hurumende zvekuita uye ndiro rinoronga gwara rinofanirwa kutevedzwa nevari muhurumende.
ZANU-PF ndiro bato rinotonga, ZANU-PF ndiro bato rina magodha tambo dzemapurisa nemasoja nematare, ende uye ZANU-PF ndiyo ine makurukota muministry mucabinet kunoitwa mitemo inenge ichiimplementwa. Saka tinoziva kuti ZANU-PF yakutarisira zvesarudzo za 2023 vanenge vachinyedzedzera kuita vanenge vari kuti shungaira.
Asiba anuona anezo kubuliswa kwe mashoko muzanu PF vatafazi wa mugwadi vanuti hapana kukakatira na sezo pasina chakaipa kuti vakuru vakuru mubatu vape gwara kuhurumende sezo vatishanzi zana. Mwezi wapera dare remakurukota rakabuda nechisungo chekuti dzimba dzekusoromia dziputswe asi izvi zvakamiswa mushure mekunge vanasorojina vemuzanu PF vapindira. Dzimwe nyanzvi dzematongerwo enyika dzinoti makakatanwa aya anoratidza kuti vamunangagwa havana simba rakawanda kubato serakanga rine vaimbo vemutungamiri webato iri Mushakabvu Robert Mugabe avo vakazobviswa pachigaro zvechisimba nemauto muna Mbudzi 2017. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.